Tikarira matare mariwe Ona iwo Tinofara kuti Imi muno ndinjengesa Hey Jansinga zive Nezvatsinga one mariwe Nezvakava
Congratulations, kune vanovimba nemimwari, havanyadziswe, havanyadziswe, havanyadziswe.